Kundizoya kuno project yakatangwa namama about 3-4 years ago because ambuya vangu vaifarawo mushroom. Saka in memory ya mai vamama mbuya vangu mama vangu kuti hazviri nani kuri chi vatange project yohowa. Saka inini ndaazobatsirawo manje manje apa ndibatsire mama kuti vaserema back and forth akawanda kangoti hazviri nani kuti ndiye kumusha ndogara ndiri kuno chobatsira kumaneja.
Vakawanda vechidiki vezera renyu vari kutorwisa kuti vange vachibuda muZimbabwe vachienda kunze kwenyika zvikuru kunyika dzakaita seAmerica, asi imi makaona zvakakodzera kunge muchienda kuZimbabwe. Makatora sei danho iroro nekuti idanho rinonesa vanhu vakawanda?
Pakufanya danho ndakaona kuti tese tikaramba vachibuda munyika yedu tichitiza ndivana anozobatsira kusimudzira nyika yedu. Sapanakauya kuno ndikaona zviri kuno nemaopportunity ari kuno tokwanisa kushanda tichisimudzira nyika.
Tichitarisa iyo project yenyu yehowa iyoyi iri kutambirwa sei munharaunda mamuri?
Vazhinji vari kufara nezvo nenyaya yehowa because vamwe vanenge vasingazivi satozobatsira kutsanangura kuti inovikwa sei nemabenefits acho health wise. Vanhu vari kutambira zvakanaka.
Mune rudzi rwupi rwehowa ramuri kurima?
Parizvino tiri kurima inonzi white button inonyanyoshandiswa pamapizza.
Saka muri kuwana here kwekutengesera hohwa uhu?
Maketi iripo zvikatonetsa kukwanisa kusupplya vanhu vese because pana tinotosupply tosvetapererwa vanhu vachiri kuita.
Saka muri kurima hohwa wakawanda zvakadii panguva imwe chete?
A week tiriburitsa close to 400 kgs.
Totarisawo machallenges kana zvimhingamupinyi zvamuri kusangana nazvo. Ndezvipi zvamungati zviri kukanganisa iwo mubasa renyu?
Pari zvino handingati pane zvinokanganisa kungoti tingangoda varimi vakawanda vanotibatsira kurima uwo kuti kwaiso kuprovider for Zimbabwe yese.
Ko zvamungatiwo zviri kunyanya kunakidza izvi?
Pakurima white button pamuno inhonga makuseni inenge chiri yakachena kuita white white. Sanongororo mhanya nayo kuti rikanorakisa makastoma angu kuti oishi yakanhonga nhasi makuseni.
Mune tarisiro yekudzoka kuAmerica here munguva pfupi iri kutevera?
Pari zvino ndasandafunga nezvazvo.
Manga magara nguva yakareba zvakadii muAmerica?
Mamega ndandagara a little over 20 years.
Ndezvipi zvamungataurirawo vana veZimbabwe vechidiki vakateerera pano ino nguva vari kunze kwenyika vanogona kunge vari kuzengurira kana kutya kudzokerawo kumusha kunotanga zvirongwa zvakaita sechamakatanga ichi?
Vandingataure vezera rangu kuti vasatya nekuti kumusha maopportunity ariko akawanda tikabatsirana especially vanenge vana zvekurima nezvokuchengeta mombe kana nguruve vanokwanisa kuuya kumusha kana vanokwanisa kutarisa kuti chii vanenge vane interest nacho chingadiwa nevanhu then kana tadzidzwa sekufanira kwehowa hatikwanisa kutaura tese tichaudzira zviitwa zvakadai zvakadai then panori vamwe vari kuno vanorimawo zvakasiyana siyana tichibatsirana tichisumuridzirana.
Mune vamuri kukwanisa here kuudzidzisa?
Hatikwanisa kudzidzisa and pane vanhu vakatibatsira isisu nokwanisa kushayawo macontacts avo vanenge vada kudzidzira.
Vanoda kukubatai vanokubatai panhamba dzipi?
Panhamba dzangu area code inenge iri 265-99-526-5915 ndidzo nhamba dzangu dzepa WhatsApp. Tikurima tiri kwaziko muchangodarika chitungwiza samukadzika na Seke Road musamasvika kutoll gate.